Mutongi wedare re High Court Justice Pisirai Kwenda vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo haafaniri kunge ari pagwaro revavoti kana kuti ballot paper. Rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pava Nelson Chamisa vaobei
chava
vaudza Studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matano api.
Chokutanga dare rat iro ma members of parliament nema councillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivesa zvakaitwa.
Imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo.
Isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi. Chaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore kuti tiite kuti vana veZimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda.
Asi gweta ravachavangu Vangovani Stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare.
Mumwe chinhu chashamisa ndechekuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini. Ukamubvunza munhu wacho aisa constitution kuti yauya rini, asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo aripa. But zvisinei, chakakosha ndechekuti ava vakadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC zva3 February.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mutongo wa asi hauna kunaka nekuti unonyima vavhoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda.
Satiri kuona kuti zvinhu zvinosuvisa chaizvo kuti matare edu aakuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani, zvinhu zvatisingafariri izvi.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kuACCC chete asi kuti vanhu vese vaka vota musarudzo.
Chendingataura ndechekuti bato reACCC kumatare kunenge kwanetsa, kwanetsa kumatare, asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora route kana kuti political solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematongerwo enyika, kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route part of the political route.
Vachipa mutongo wavo nhasi Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari muACCC anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare, asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF, izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira.
Isu sebato reZANU PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita.
Aka ndeke chipiri dare pamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato reACCC musarudzo semabyelections. Dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzeACCC dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura. Kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese, asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo. Vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare, uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzeACCC kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzeACCC yapedzwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.